isu tinoshanda zvakanaka. Mukaona mabasa ari kuitwa neparlamende kuconsulta general public, kudaidza makambani ari pasi pehurumende, maministries vachitaura zvavanenge vachiita nezvatinenge taona zvatinofunga kuti tinenge tichida kuziva kuti zviri kufamba sei. Mabasa iwo akaitwa zvikuru kubva tichitanga nainzi parlamendi kusvika iko zvino. Saka maonero angu, parlamendi iri kushanda zvakanaka. Makomitis edu ari kuita basa ravo zvakanaka, zvinoratidza kuti vava kuziva vazhinji mabasa avanofanira kuita paoversight.
Vagonesi, munotenderana nazvo here?
Aiwa, apo neapo tirikuita basa zvakanaka, asi pane dzimwe nguva dzinozoita kuti makomiti edu asakwanisa kuita basa zvakanaka. Dzimwe dzenguva dzinenge dziri dzimwe nhengo dzeparamende dzinenge dzakuvhanidzira zvimwe zvinhu. Saka pane nguva dzinoitika kuti zvinhu hazvizokwanisi kubudira zvakanaka. Kwoitawo dzimwe dzenguva vamwe vedani vanozotyidzirwa voona vakubudidza. Saka pane nguva dzakati wandei dzinoona dzekuda basa zvakajeka zvisina kunyabuda masimba tinawo. Kuzvisa bumbiro iri yenyika guru section 119 yeconstitution inotipa masimba ekuti mainstitutions ese ari pasi peparamende, uye masending orders zvakare anotipa masimba iwayo. Asi pane dzimwe nguva vamwe vanozotya, hadii vanenge vakutyi tichedza kuiaii zvakanaka.
Vatogarepi vamwe vachipa muenzaniso vari kutarisa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera iri kupomerwa vamwe kuti vanga vasingafambisi zvakanaka nyaya dzekutengeswa kwegoridhe vachiita hori uye kuchenesa mari dzakasviba dzemandondaring vachiti havasi kuona zvaitwa neparamende kuferefetawo nyaya
iyi. Indoti kana paine panokonekwa kuferekefetwa zvakakwana kana kuvhunzisisa kuti tiwane pakanaka nepakashata zvinhu, zvee zvitova kuti isu separamende tei tatongotadza basa redu. Sezi tikatarisa zvataurwa na zvabvunzwa mubvunzo muhouse speaker of parliament vamudhenda vakabva vadavira makomiti iwavo anofanira kuinvestigata izvozvo zvinotaurwa zvakaonekwa neAl Jazeera. Ngavaende vanoferefeta, tinotodawo kunzwa kuti zvakafamba sei. Hairisiri basa rekuti munhu kana waritadza wopomerawo vamwe kuti tazotadza kuita nokuti tanga tichidini. Vagonese vari kuti pane vamwe vanenge vachityidzirwa. Haungawi kuzomiririra constituency yako kana kumiririra ruzhinji rweZimbabwe uine muchuchu uchingotsa nezvinenge zvisipo. Kana waenda kundoongorora zviri kuitika mukambani, ingava yehurumende, kungava papi panenge paitika chunhu, kune vamwewo vanenge vasingadi kuti zvibude. Iye pachake munhu unenge achiongororwa kuda ungangofunga kuti vanhu ava vakuendawo pavasingafaniri kuita. Asi kana uchizva kuti uri kuzviita uchigaidwa kana kuti uchitungamirirwa nomutemo, munhu haafani kana kutombotya, unotongoita. Isu separamende tine kodzero, spika vataura kuti tine kodzero rokutarisa. Hatidi kungoti tinonotarisa zvinhu. Kana vamwe vanonotarisa zvaane politics mukati, zvabuda mumandeti yedu semaparlamentarians, ndopatoti aiwa ka tabuda mugwara rezvata tifanira kuita. Kunoongorora hakurambidzwi munhu. Kana tichingozviita tichivavariya kuzadzisa zvinorehwa namastanding orders, zvinorehwa nebumbiro romutemo, handibungi panonga pogana nazvo kuti zvichingoitwa zvakanaka.
Vagonesi, hanzi vamwe vakuhwanda nekuti vamwe vari kutyisidzirwa. Muri kufara here nemabatirwo akaitwa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera nedare reparamende? Zvimhingampinyi zvipi zvamurikusangana nazvo?
Ndechekuti munyika medu ka pane zvinozoita kutikirizwa kwamakomiti eparamende. Ndinoyoka pakabuda nyaya yamaleptop aya ainzaitengwa nama9000, pane makomiti yapanoza tingachongorora nyaya yacho kuti zviri kumbofamba sei. Akazotikirirwa kutanzaiwa ngazvitinge zvipene zvacho. Zvakare pane nyaya dzakambobuda dzekuti chairman yekomiti yeagriculture vawazikajena pavainzi vaferefetwe zvakare, hapana zvimwe zvakazima zobuda zvakajeka. Tochienda kunyaya yeAl Jazeera, nezvino pakabvunzwa mubvunzo uyu pane tambo yandaichitenderera yandaichinzi yakabva kuna speaker. Pakabvunzwa mubvunzo uyu nezvino nyaya icho yakambodhambwa-dhambwa tisingatinzizivaa kuti kudii kana madeputy speaker ini handitizviziya. Nekuti munhu azopuwa naspika zvakare haanona zobuda pachena kuti gagagaga vangotaura vachaisa mudeii munhu wese haungagoni kuerenga mapepa nhau mutiwoyo.
Vatogare pipindurai tinzwa.
pane zvimwe zvinofanira kuti tariswa blessing kuti tichienda kuparlament uku maMP anovhoterwa vamwe vacho ruzivo rwezvinonzi zvinoinvestigatwa zvacho runenge ruri rushoma panogumira nepanotangira mutemo vamwe vanenge vasina ruzivo rwakakwana saka paanenge akonewa kana kuti akashaya ruzivo wobva ati ndambunyikidzwa ndarambidzwa zvandinofanira kuita and so forth
vagonesi
chinoitika ndechekuti makomiti edu pane dzimwe dzinguva futi dzaanoinwa mari paanenge achida kuti aite mainvestigations ombomiswa sepanenge pachinzi parliament haisi kufita mashandiro azvinofanira kuti rerezi kanzi parliament haisi kufita makomiti asati aziti